Ezekieri chitsauko chemakumi mana nesere. Aya ndiwo marudzi akanyorwa namazita awo kurutivi rwokumuganhu wokumusoro. Dhani achava nomugove mumwe chete; uchange uchitevedza mugwagwa weHetironi kusvika kuRebho Hamati, Hazari Enani nomuganhu wokumusoro kweDhamasiko, pedyo neHamati. Zvichava chikamu chomuganhu wavo unobva kurutivi rwokumabvazuva kusvikira kurutivi rwokumavirira. Asheri achava nomugove mumwe chete; uchaganhurana nenyika yaDhani kubva kumabvazuva kusvikira kumavirira. Nafutari achava nomugove mumwe chete; uchaganhurana nenyika yaAsheri kubva kumabvazuva kusvikira kumavirira. Manase achava nomugove mumwe chete; uchaganhurana nenyika yaNafutari kubva kumabvazuva kusvikira kumavirira. Efuremu achava nomugove mumwe chete; uchaganhurana nenyika yaManase kubva kumabvazuva kusvikira kumavirira. Rubheni achava nomugove mumwe chete; uchaganhurana nenyika yaEfuremu kubva kumabvazuva kusvikira kumavirira. Judha achava nomugove mumwe chete; uchaganhurana nenyika yaRubheni kubva kumabvazuva kusvikira kumavirira. Kubva pamuganhu wenyika yaJudha zvichibvira kumabvazuva kusvikira kumavirira, uchava mugove wamuchapa sechipo chakatsaurwa. Uchava namakubhiti zviuru makumi maviri nezvishanu paupamhi, uye kureba kwawo kubva kumabvazuva kusvikira kumavirira kuchaenzana nomugove worudzi rumwe. Nzvimbo tsvene ichava pakati payo. Mugove wakatsaurwa wamunofanira kupa kuna Jehovha unofanira kureba makubhiti zviuru makumi maviri nezvishanu nezviuru gumi paupamhi. Uyu ndiwo uchava mugove mutsvene wavaprista. Uchareba makubhiti makumi maviri namashanu ezviuru nechokurutivi rwokumusoro nezviuru gumi zvamakubhiti paupamhi kurutivi rwokumavirira, makubhiti zviuru gumi paupamhi kurutivi rwokumabvazuva nezviuru makumi maviri nezvishanu zvamakubhiti pakureba kurutivi rwezasi. Pakati payo pachava nenzvimbo tsvene yaJehovha. Iyi ichava yavaprista vakaitwa vatsvene, ivo vaZadhoki, vakanga vakatendeka pakundishumira uye vasina kutsauka sezvakaitwa navaRevhi panguva yakatsauka vaIsraeri. Ichava chipo chakatsaurwa kwavari kubva pamugove wakatsaurwa wenyika, iwo mugove mutsvene-tsvene unoganhura nyika yavaRevhi. VaRevhi vachava nomugove wamakubhiti akareba makumi maviri namashanu ezviuru nezviuru gumi paupamhi zvichienderana nenyika yavaprista. Kureba kwayo kunofanira kuita makubhiti zviuru gumi. Havafaniri kuitengesa kana kutsinhanisa chimwe chikamu chayo. Iyi nyika yakanakisisa uye haifaniri kuiswa mumaoko avamwe vanhu, nokuti itsvene kuna Jehovha. Nzvimbo dzakasara dzina makubhiti zviuru zvishanu paupamhi namakubhiti zviuru makumi maviri namashanu pakureba dzichashandiswa neguta sepokugara namafuro. Guta richava pakati pazvo uye richava nezvero izvi: kurutivi rwokumusoro makubhiti zviuru zvina zvina mazana mashanu, kurutivi rwezasi makubhiti zviuru zvina zvina mazana mashanu, kurutivi rwokumabvazuva makubhiti zviuru zvina zvina mazana mashanu, uye kurutivi rwokumavirira makubhiti zviuru zvina zvina mazana mashanu. Nzvimbo yamafuro yeguta ichange ina makubhiti mazana maviri namakumi mashanu, kurutivi rwokumusoro mazana maviri namakumi mashanu, kurutivi rwezasi mazana maviri namakumi mashanu, kurutivi rwokumabvazuva namazana maviri namakumi mashanu, kurutivi rwokumavirira. Nzvimbo inosara inoganhurana nenzvimbo yomugove mutsvene ichitevedza kureba kwayo ichava namakubhiti zviuru gumi kurutivi rwokumabvazuva namakubhiti zviuru gumi kurutivi rwokumavirira. Zvibereko zvayo zvichapiwa kuti zvive zvokudya zvavashandi vomuguta. Vashandi vanobva muguta vanoirima vachabva kumarudzi ose eIsraeri. Mugove wacho wose uchava wakaenzana kumativi ose makubhiti zviuru makumi maviri nezvishanu kurutivi rumwe norumwe rwamativi ose ari mana. Sechipo chakasarudzika muchatsaurira parutivi mugove mutsvene pamwe chete nenzvimbo yeguta. Zvinosara kumativi maviri enzvimbo yechikamu chitsvene uye enzvimbo yeguta zvichava zvomuchinda. Zvichaenda nechokumabvazuva zvichibva pazviuru makumi maviri nezvishanu zvamakubhiti zvomugove mutsvene kundosvika kumuganhu wokurutivi rwokumabvazuva uye nokurutivi rwokumavirira, kubva pamakubhiti zviuru makumi maviri nezvishanu kusvikira kumuganhu wokumavirira. Nzvimbo idzi dziri mbiri dzakaenzana nemigove yamarudzi pakureba dzichava dzomuchinda, uye mugove mutsvene nenzvimbo tsvene yetemberi zvichava pakati pazvo. Saka nzvimbo yavaRevhi nenzvimbo yeguta zvichange zviri pakati penzvimbo yomuchinda. Nzvimbo yomuchinda ichange iri pakati pomuganhu weJudha nomuganhu weBhenjamini. Kana ari mamwe marudzi asara, Bhenjamini achava nomugove mumwe chete uchabva kurutivi rwokumabvazuva uchindosvika kurutivi rwokumavirira. Simeoni achava nomugove mumwe chete uchaganhurana nenyika yaBhenjamini kubva kumabvazuva kusvikira kumavirira. Isakari achava nomugove mumwe chete uchaganhurana nenyika yaSimeoni kubva kumabvazuva kusvikira kumavirira. Zebhuruni achava nomugove mumwe chete uchaganhurana nenyika yaIsakari kubva kumabvazuva kusvikira kumavirira. Gadhi achava nomugove mumwe chete uchaganhurana nenyika yaZebhuruni kubva kumabvazuva kusvikira kumavirira. Muganhu worutivi rwezasi waGadhi uchananga kurutivi rwezasi uchibva kuTamari kusvikira kumvura zhinji yeMeribha Kadheshi, ipapo wozotevedza rukova rweIjipiti kusvikira kugungwa guru. Iyi ndiyo nyika yaunofanira kugovera senhaka kumarudzi aIsraeri, uye iyi ndiyo ichava migove yavo, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Aya achava masuo okubuda nawo eguta, kutangira kurutivi rwokumusoro, kureba kwacho kuna makubhiti zviuru zvina zvina mazana mashanu. Masuo eguta achatumidzwa mazita amarudzi aIsraeri. Masuo matatu ari kurutivi rwokumusoro achava suo raRubheni, suo raJudha nesuo raRevhi. Kurutivi rwokumabvazuva kuna makubhiti zviuru zvina zvina mazana mashanu pakureba. Masuo matatu achamira sezvizvi: suo raJosefa, suo raBhenjamini nesuo raDhani. Kurutivi rwezasi kuna makubhiti zviuru zvina zvina mazana mashanu pakureba. Masuo matatu achamira sezvizvi: suo raSimeoni, suo raIsakari nesuo raZebhuruni. Kurutivi rwokumavirira kuna makubhiti zviuru zvina zvina mazana mashanu pakureba. Masuo matatu achamira sezvizvi: suo raGadhi, suo raAsheri nesuo raNafutari. Kutenderera nzvimbo yacho kuchaita nhambwe zviuru gumi nezvisere, uye zita reguta kubvira panguva iyoyo zvichienda mberi richanzi Jehovha Aripo.